Paita barara manya panze pevulawe Central Police Station nasi mangwanani mushure mekunge mapurisa ari dzapfuti achimhanyisana nevamwe vatsigiri vebato remutwaka ze Republic Party kana kuti MRP. Vatsigiri ve MRP ava vanonzi vange vauya kuzoratidza kusafara kwavo nekwavati kushungurudzwa nemapurisa kwemutungamiri webato ravo vamukondisi mwoyo. Avo vanonzi vakasvikirwa kumba kwavo pakati peusiku nezuro nemapurisa nevechiuto vachida kuvasunga. Mumwoyo vanhu vaona zvaitika mutori wenhau Parmenas Tuso audza Studio 7 kuti vatsigiri ve MRP vanoda kusvika 20 vauya pa Central Police Station vari murori diki vakatanga kuimba kwechinguva asi mapurisa azovadzinga mushure mekunge vatanga kuita mhirizhonga.
Ndatanga kusvikapo ndichitoenda kudaienda ndokubva ndaona mota yemutwakazi iri branded yabva yasvika ine vanhu vakati wandei ndokubva yapaka paentrance yekupinda mupolisi mukamba yemapurisa ndokubva madzika vanhu mumota imomo ndokutanga kuimba vachipuruza. Kwapo kupera nguva tingangoti maminitsi anokwana 30 mapurisa ndokubva vazobuda. Ava vemutwakazi ndokutanga kukanda matombo vachikandira building mapurisa mapurisa ndokubva vadzipo vatanga kuzidza futi but handizivi kuti futi dzaizazizi angari mabara ane chinhu here kana kuti angari mabara emarabat ndizvandisikazivi izvozvo ndobva zoparadza vanhu mushure mekunge madzidzwa futi.
Vamwe vaudza Studio 7 kuti pane vatsigiri vebato ravo 10 vasungwa nemapurisa uye vamwe 5 vakuvara mushure mekunge vapfurwa. Mutezeri wemutauriri wemapurisa mudunhu rebulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msevele vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vaendesa gwaro rezvaitika kumuzinda wemapurisa kuHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nemusi wemuvhuro dzimwe nhengo dzeMRP dzakapindira pagakava rerimwe purazi riri kundavazi nduna iro riri pakati pemumwe murimi wechichena vaBrian Davis nemumwe waimbove mushandi wavo vaFloyd Ambrose. Dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaDavis ndivo vanofanirwa kuve muridzi wepurazi iri asi vaAmbrose vari kuramba kubva papurazi iri. VaAmbrose vanonzi vane ukama nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vakasiya basa mushure mekufumurwa nenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nemadzimai echidiki kusanganisira madzimai akaroorwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.